Ya, ndo nase kuti inogona kuva iri progress nekuti nyaya ye kuimmigration especially vanhu vari kupinda kumaborder especially kuTexas uku zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nekusabatana kwemabato atinenge madepartments anenge achiona nezvekukontrola iyo traffic inenge ichibvapo. Saka ndogona kuti iprogress in the right direction yekuti at least vaite cab situation yacho yekuborder. But now tichitarisa hedu kuti vanhu neuwandu hwavo masvikiro ari kuita paborder kuti vachave vane yatingati manpower here yekumeka sure kuti munhu wese abatwa, ndo zvatida kuti tichiona manje, nekuti vari kushandisawo nzira dzepamusorosoro including nyaya dzetechnology nemadrone and all that stuff of which ndo zvavagara vachingoitawo.
Asi tichiona kuti America inyika ine unyanzvi hwepamusorosoro munyaya idzodzi dzekushandisa chizvino zvino, mungaona here vachikundwa naivo vari kupinza vanhu ava zviri kunze kwemutemo?
Mapindiro ari kuita vanhu kakuti masvikiro ari kuita vanhu paborder zvinhu zvatingati zvinotikacha madziri mbichana, nekuti vanhu vakawanda ndoti zvokutamba nazvo. Kune anonzi macarnivals anenge achibva nekunana South America uku achipinda vachiya vachikemba muTexas imomo. Saka apa chinogona kuve chiri problem imanpower kuti vangave vane equipment here yakakwana yekuti vaone vachibata munhu wese anenge achipinda paborder ipapo. Bhozi bhodha racho rakakura rinobva kuTexas richisvika kunana California. Saka pese ipapo panenge achida kuti paongororwe kuti vanhu vasapinde ipapo. Saka zvinhu zvatingati sezvo mabato ayabatana kuti zvinhu zvinogona kuita widen yatingati scope yavanokwanisa kuva vachikava paborder ipapo kuti vaone kuti vabata vanhu vanenge vachipinda zvisina mapepa muAmerica.
Tinozva kuti vese vari kupinda vachishandisa nyika yeMexico vaamasiye. America yatadza here kuita mushandira pamwe neMexico kudzivirira vanhu ivavo kuti vasatombobvira vapindawo muMexico?
Ya, America ine yatingati third country agreement nedzimwe nyika dzakaita seGuatemala neMexico zvikare irimo nedzimwe nyika dziri muSouth America kuti kana munhu apfuura nemunyika idzodzodzo haafanirwo kuva achikwanisa kuva achipotera kana achipinda muAmerica, because ikokoko vari kuti vane atingati mainstitutions akasimbawo avari kugadzirisa kuti vanhu vasave vachiuya kuAmerica kunoko. But izvi zvinhu zvokuti zviripo hazvo, but vanhu vanoona sekuti America ndiyo nyika yokuti vakakwanisa kupinda vanokwanisa kushandurudzawo upenyu hwavo. Saka tichizoona vanhu vachizojambawo zvekare vachisvikawo kumaborder. Saka zvinhu zvatingati zviri challenging kuAmerica, uwandu hwevanhu vari kusvika ipapapa hunodawo kuti pave ne yatingati manpower inopfurikidza izvozvo zvatikuona izvo, but let's wait and see.
Tiri kuona kuti America yatarisana nesarudzo muna mbudzi wegore rino, zvinokanganisawo zvakadii nyaya dzesarudzo?
Ya, iko zvino tikuona kuti nyaya yeimmigration inyaya yatingati pachirungu iri topical, iri kutaurwa zvakanyanya, ende iwezve tikuona zvekare kuti nyaya yeimmigration inyaya isiri kunyatsokubatwa zvakanaka zvekare neCongress. Saka zvinhu zvichava zvichitaurika pasarudzo izvi nekuti vaTrump vasati vabuda muchigaro vanga vane chinangwa chekuisa yatingati mudhuri kana kuti war kubhodha iroro reMexico richisvikawo kuna California. Saka zvinhu zvokuti kana zvichizotaurwa panguva yemaelections zvinhu zvichida kuonekwa kuti vanhu vari kufila here safe nezviri kuitika kubhodha kuMexico ko, kana kuti hurumende ichazouya ichakwanisa here kuchinja zvinhu zvakadai. So but zvinhu zvinototinetsei nokuwanda kwakaita vanhu kubhodha.